Icho kwadi kuti kana chirwere ichi chawanikwa muSouth Africa chinogona kungosvika muZimbabwe anytime. Tiri vanhu vanodyidzana, vanhu vedu vanofamba zvikuru pakati penyika mbiri idzi. Asi hazvityisi hazvo, nokuti manumbers echirwere ichi ari kuwanikwa pasi rose hamashoma. Hachisi chirwere chiri kunyanya kubata vanhu vakawanda sezvaiita COVID. So nyangwe tikawana umwe munhu 1 kana 2 vauya nacho, nyaya ndeyongoti tichitanga kuchenjedza vanhu kuti vazive kuti vanoita sei kana achinge angowana mapundu anenge emonkeypox.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei, Dr. Madzorera?
Vanhu ngavazive kuzviisolata kudzimba dzavo ikoko, kuti usazadze vamwe vako vemumba kana vamwe vako kumashops and so forth. Self-isolation ndiwo mushonga wacho chete. Munhu unopora hako uri self-isolation nerumba mako. So far tisati tanyanya kunzwa nezvevanhu vakafa nemhaka yechirwere ichi pari zvino. Chirwere ichi ngoti vachibata vari kupora, saka tinotarisira kuti nyange chikasvika muZimbabwe ende hapana chingatiiti sekuti tifunge kuti hachisvike muZimbabwe, nokuti chiri kungofamba nyika dzese dzepasi. Vanhu vanodyidzana, chirwere chinopiwana necontact, saka mukangoita contact nemunhu anacho unogona kungochiwanawo. Asi ngatizivei self isolation nokuudza kuripota kuma health workers so that vanoisa mameasures okukontaina chirwere pachiri chisati chapararira.
Ko, munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Pakutanga-tanga chirwere chinongopa masymptoms akangoita semwa masymptoms emamwe maviral infections akangoita kunyangwe seflu, unogona kufunga kuti malaria here chii, zvinenge zvisiri specific. Masymptoms aya anosanganisa zvinhu zvakaita sefiviri yakakwira, musoro uchitema zvine simba, unogona kuita mambabvu muhapwa kana mumutsipa umu kana mumagroins umu. Zvese izvozvo unogona kunzwa kuita wiki muviri wese, kupera simba, masigns eviral infection iwayo. Sure kwemazuva maviri kana matatu unogona kuzotanga kuona pakubuda zvirashi zvimapundu.
Zvinenge zvakawanda zvakadii zvimapundu izvi?
Zvinogona kunge zviri zvishoma, zvinogona kunge zvakawanda stereki zvakazadza muviri wese, but zvimapundu ende zvinogona kunge zvine mvura and so forth. Zvinozoenda nokufamba kwenguva after 2 to 4 weeks. Zvinooma zvopera. Ndo masymptoms acho echirwere ichi. Saka nyaya ndeyekuti haumirire kuti uite mapundu. Kana wangotanga nguva ino yeepidemic iri kuitika pasi rose, kunzwa fever, musoro unorwadza stereki, mambabvu, ndo nguva yokuenda kukliniki kunoonekwa, voita matests voona kuti imonkeypox here.